écoute, ta femme, ministre de l'éducation, Max, on a pas eu 14. Écoute, il va pas nous venir à voir, on va se dire ça, 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 on va se dire ça,
on va se dire
Atsabita wana mindiro parishino tiri takamirira kuti vamindiro atikana vachinge vatatadza kuita zvakaitawo taita kuendesana namatare atiti kuti muticha arambe achifa vamwe vachiremara vamwe vachiita kutiza basa ravo nekuda kwemhirishonga dzematongerwo enyika nharaunda yepanodzidzirwa nevana ngaive nharaunda isinei nemakakatanwa ezvekutongwa kwenyika
munofunga mungakwanisa here kumisa ZANU-PF
kumisa ndochinangwa chedu asi upenzi hwavo kana uchinge uchiramba uchienda mberi unofanira kuti ukwanise kuitwa tipping check neparliament ndosaka tiri kutaura navanhu vekuparliament that motion inofanira kuraisedwa papetion and other neministry what is the policy position eministry
muri kutiwo munoda kuti SADC African Union neUnited Nations zvipindire kuti vabatsire kumisa izvi makavataurira here
takanyorera matsamba kune mabazi United Nations kana kuti mabazi United Nations kana mabazi akaita sana UNICEF tikutarisa mabazi anoona nezvedzidzo dzevana nezvekodzero dzevana vadiki takatumira matsamba kuti tiva highlightiwa tisimudza tingati red flag kuti pano paita dambudziko rakati ratinotarisa kuti munokwanisa kupindira izvi zviri zvienderana neOslo declaration zvienderana nemaschools chinove chisungo chinoti pazvikoro hapafanhi kunge pachikonzerwa mhirishonga mhando ipi zvayo zvinotarisa vana kuti vange vachidzidza tiri muurongwa hwekunyorera bazi reafrica union asi takatonyorera bazi resada tichitaurawo kuti zvinyuruto zvedu tichidaiwa kwanisa kuprotekta apa tinotarisa marights ebazi tichitarisa nemarights ivana vezvikoro